Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana ka vateveri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28/2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinoya kunetsa ndechekuti hatikagoni kuti tipinde batambudziko rakaita seriona kuda kuumbira kwa munhu. Ndakafunga kuti dzambo rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhenti emuno.
Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudzidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga upfu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vanosvika zviuru zviviri vemuward 1 ne2 mudhorobha remasvingo vonyorera gurukota muhofisi yavakembo Mwahadi mumwe wevatevedzi vemutungamiriri wenyika vaDavis Marapira tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rwemucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura remutirikwi.
Mugwaro iri vagari vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo. Vagari vanoti vakaendesawo gwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaEsra Chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura. Vaterenzi Gutuza, mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Gwaro redu tatichida kuti minista vataurira nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhamu yavakavaka muna Mucheke. Noti iko zvinezvi zvavatoti padambudziko kuti mvura muna Mutiriko haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nekuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo. Kana vakakona hanoona kuti tichatopinda musvitu tione kuti tingazvita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo.
Vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe mukari vamasimba mutsvairo.
Kuno kuward 1 ne2 kuvharwa kwakaita mvura nevamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekolera setaifodi. Saka isu chimwe chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde batambudziko rakaita seriona kuda kuumbira kwa munhu mumwe. Ndakafunga kuti dhamu rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhenti emuno.
Takaupgrade kuye muna Mucheke River to support mvura inoirigeta 250 hectares zvechibage zvewit. Mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season, tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda. Tinokohwa chibage chiri over 1000 tons chinoenda muGNB yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province. Tinokohwa wheat iri over 1500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town. Chavanoda imvura inopinda muna Mutirikwi vanoda chikafu. Ite zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu. Vanoda mvura yakazara muna Mutirikwi ende imwe inotoerera ichidzera naMutirikwi. Asi chikafu hakuna chinoyerera naMutirikwi chichienda. Hamuna chikafu mutaundi.
Meya waguta remasingo, wakule ni maboke wati, wakaona gwaro iri ku office kwabo, uye warikuda kuita urukuru na wabara pira, nezo nyaya ini.
Gamchira chichemu chakatoka newa gari, maerano ne kufako kwa kaitwa mvura, umusoro, inofamba ni mcheke river. Na vamara pira isse kanzuro tishaweza kutitaore nao asi inia kuti mvura isse kanzuro atina right especially pa mvura inenge chifamba eri mugwizi ino kontrole wanezi ino saka tishangweza kutaura se zvetiri kanzuro inomirira vanhu kuti votaura navo tivo kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe hongo vagari vane kodzero yaiye zvavakaita zvakarezve tikatarisa zvaibumbiro remutemo pasection 77 inotaura access to water mvura iyoyi inenge ichierera ndo mvura yanozoenda muna mutirikwi ndo mvura yanozodzokazve chimwe kuvagari saka inogona kukanganisa kubvako kwakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo
mukuru wesangano remasvimbo United Dresden and Deadpears Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura
ne zvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo hazvinge hachingave chinhu chakanaka kuti vagari vashaiswe mvura nenyaya yemunhuwana anenge akabhloka mvura uku achidiridza mupurazi make saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka
vagari vanoti vamarapiro vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vaparents shiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe neBotswana nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita musangano kuMahun vakati vakazvipira kusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuze yanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari pamusangano wechipiri pakati peZimbabwe neBotswana weBinational Commission.
Chibomirano chokutanga ndechatinoti muchirungu mutual legal assistance in criminal matters. Tiri kuti ipapo inyaya yekuti ngatibatsiranei Zimbabwe neBotswana kana pane vapara mhosva tinobatsirana. Kana paine nyaya dzemacriminals dzevanopara mhosva vekuZimbabwe vakapara mhosvawo vakaendawo kuBotswana vekuBotswana vakapara mhosva vakaya kuZimbabwe vekuZimbabwe vakapara mhosva muBotswana nezvakadaro daro. Chechipiri nyaya dzezveutano kutyidzana nyaya dzezveutano kubatsirana kurwisana nezvirwere nezvimwe zvakadaro. Chechitatu zvanga zviri zvedzimba kuti tinoita sei dzimba dzinobatsira ruzhinji dzakawanda atoti malow cost housing ano tingamaita sei kuti vanhu vedu pakati pedu vanoneseka pekugara tiite kuti vawane midzimba nemutengo wakareruka dzimba dzinogarikawo dzinovakika nokurumidza. Chimwe chacho chibvumirano changa chiri chinyaya dzokufambisa mashoko nezvebroadcasting. Tiri kubatsirana kubvira kunana digitalization tichiyananisa mashoko tichibatsirana nenyaya dzetechnology nezvimwe zvakadaro. Mumwe wacho nyaya yesport development yekuti tigadzirire mitambo yedu tivakidze mitambo tiikwenenzvere iende nezvepamusoro nyaya dzamasports. Saka sport development tine chibvumirano chinoenda ikoko. Tine chibvumirano chezvemashandiro pakati pedu havanoshanda tinoshanda sei pane kumwe kwokuti hava munhu akanabva akanoshanda ukovo chii chinoitika akanoshanda uko chii chinoitika. Chokupedzisira ndezvemadzidzo zvokudzidzira mabasa amavoko yatinoti vocational education training.
Asika vamwe vanoti vamangwana hongu zvibvumirano zviri kunyoreranwa asi hapana chiri kubuda munoti kudini mashoko iwayo?
Zvibvumirano zvatanyorerana zvinozadzikiswa. tikangoti sokutanga chaiko isusu tabvumirana nyaya yekuti tichange tichigoverana mashoko Botswana TV tato tichibvumirana chacho nhasi tichatotanga kushanda nhasi zvekuti patatiyo sainirana ZBC yangachiona feed yayo kubva ku BTV zvichichibvumirana chocho
Munyori mukuru bazire zvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunari kumaun asi vachipa pfungwa dzavo vanongorora nyaya dzezvapfumi vari Joyce Ngwenya vati mukangano uyu kutongana kwembudzi nekuti hakuna chauri kuita kusimudzira vemabhizimisi Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nevamwe vanotengesa hupfu rekuti munhu aburitse chitupa chake kuti atenge hupfu. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEco Zimbabwe zvave kutengesera hupfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBazington Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Bumiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food zvichireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendedzwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu is an infringement to human rights we don't allow such
Izvi zvatsinirwa navaIsrael nyandoro ava vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa
At the moment, ukaenda kuregistra uri kuti hatina madiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora zvitupa asi madiski arungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka Until and when that system is corrected, kuti tane madiski akakwana, munhu wese anokwanisa kuti aningirikane. Kozvo zvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chitupa, chida kunotora chitupa. Ndatoone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona ufu wemba, womumba mangu wemhuri. Inova iri punishment, ini semukuru wemba, head of the house.
Asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburitsa chitupa zviri kuita kuti hupfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza uori.
Zvakanakira kuti vanhu vari kutenga kana kuna chitupa unogona kuchina kana chini munhu asina kuwanda. Asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako dzakapinda mukombiuta paunozodzoka kuda kutenga nechitupa ichocho zvinowanda ukambotenga. Tinotenga takawanda. Ungatenga ndisina chitupa unogona kuenda kana ndosiya kundodzokera futi ndotenga. Ndodzokera futi ndotenga. Asi kana une chitupa vakasvika paipawo apa chitupa chako ambotenga anofanana kuti hamuna amboreti ambotenga.
Vadzizaya mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chiita kiu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa murubanji zvisine nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Wakauya ndii akanzi munhu akauya neID yake anditi tomubvuka mubvuku obvanya naye pachii chinguva hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uya ambotenga kuti hana. Ndivyo ndongoti wavo iwacho kana wakuya kuzotadzisechi yavo ndozoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndonyusa chai ati kuitira kubvuka mupfu ndichitongoti angozvichenesa kuti tiabvunze mupfu akaenda kutoti kunhingi akauya akatenga upfu matiro zvedu ndaayo.
Hupfu hwerolamil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabhondi kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamirioni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi-chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia muAmerica riri kuramba richiranga zvakaomarara kambani yakatobhuroka kare yePacific Gas and Electric, iyo yakabatwa nemhosva yokukonzera kubvira kwemasango munyika iyi muna 2017 na 2018. Mumwe mutongi mudunhu iri akwedzera mari yakabhadhariswa kambani iyi kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kusvika pamabhiriyoni maviri. Nigeria inoti kune chimwe chizvarwa chekuItaly chiri kushanda munyika iyi chabatwa nechirwere chorura pasi rose checoronavirus. Murwere uyu akadzoka kuguta reLagos achibva kuMilan kuItaly svondo rino. Izvi zvapa kuti nyanzvi dzityire kupararira kwechirwere ichi munyika ine vanhu vakawandisa muAfrica. Pari zvino kwabatwa vanhu vamwe vanhu vaviri nechirwere ichi muAfrica, kuAlgeria nekuEgypt. Mubato remadhemokrasi muAmerica maita kunetsana kunotyisa panyaya yekusarudza munhu achamirira bato iri. Musarudzo dzemutungamiri wenyika achikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump muna mbudzi. Kunetsana kuri pane vavi bato iri rinofanira kuenda pakati nepakati kuti riwane rutsigiro rwevanhu vanenge vasina mapato avakarerekera nevamwe vari kuti bato iri rinofanira kuenda kuruboshe zvakanyanya vachitsigira vaBernie Sanders vari kutungamira bato iri. Vari kuti bato riende pakati nepakati vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden navamwe. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC vaCharlton Wende vamiswa pamberi pedare nhasi. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vachiti nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende iraswe. Asi vachuchusi vehurumende vatsika madziro vachiti izotongwazve rimwe zuva. Dare rati nyaya iyi izonzwikwa musi wa2 mwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Nyaya yavahwende taenda kukoti zvara nhasi. Gweta rakatiuriya vahwende vaHarichengomo vaita chikumbiro kudare kuti vachibviswa parimandi nekuti vagarisa vari papo parimandi. Saka zvaitika ndezvekuti izvo mutongi azoti anoda kuwana nguva yekuzeya, asi nyaya yacho sekuona kwedu yanga iri pachena, yanga yakajika kuti vahwende vagariswa murimandi anii vari parimandi vakaibesa kubva musi wa6 March kusvikira nhasi. And vapiri vemhosva havasati vatipa zuva rekuti vanoda kuvaisa rini kudare.
Chikumbiro chenyu kudare redzimhosva changa chiri chei?
Chikumbiro changa chiri chekuti aiwa, sezvo zvinhu zvestate zvisina kurongeka ngavangoita ivo kuti vavaregedzi zvavo dare ivaregedzi vozi vadaidza nemasamanisi kana vachinge vazogadzirisa imba yavo. Saka vakuru vapiri vemhosva havana kutambira zvatataura izvozvo. Saka vazoti mukuru wedare aiwa tipei zvakare nemukana, asi iye mukana vakapiwa yakawandisa. Taonawo zvakare kuti dare rinenge risina kunatsoina nyaya zvakanaka kuti kunyange iri pachena yekuti anosanguti vachinonzi vachidyiswa parimandi kana vapiri vemhosva vazogadzirika vozovadaidza.
Vakuru vemhosva vati chinyi pamusoro pechikumbiro chenyu?
hanzi tongo chapuwa mtuwe mvuru na hafati na kuta pasi chuma maskati hanzi kutila kwa mtuwe kuita sanga kutila pasi kuberibuzi yenge kajike kutiku na kudu mtuwe ngadi yangu pachi tongo chukuta hivo wawo hindi gawaji sumungu kwa nukutu kutila kwa tiku kutia hivu shiru pasi mtuwele ya katuwe kwa matete udiza hawa katuwe kwa wasika kutia kusumungu kwa kutia kwa wanda kuenja kanyita kwa wanda nimba yao kana kumilitia mwuri yao chuchesi wakabati kumbira takundi ni rume hindi katikuona kwenye nyingi ya kachina kudaru naidi ya mambu chayo tuzo kwa disponzi wa atita wapa tawasimungure
sokuona kwenye munona sokuti zisha gadri suwele pa muno zekera na mufuru
sokuona kwenye kwa nadari kachunga nye sinya ayax nikita iti sasa kuda kufadza urume hindi chuona sinja mesimungure kwa msimungu achuwe za machari edu anabungu nilasa kanaka mitungu wame chunga nye aya achita sila chunga wa sila chunga kama chunga nda kubuta kutuwecha si
abo vange vari vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro bato reMDC riri kupomera mapurisa mhosva yekurapa ndudza kuita misangano yaro munyika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemutevedzeri wechigaro webato iri vaJob Sikala kuita musangano kuzengeza West vachitaura nevanhu vavanomiririra. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
I'm not aware for what you are saying because the notifications for meetings are not submitted to Police General Headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us. Nyazimisangano zvinoendeswa kuma district, kune atoti ma officer commanding district kana kuti ma regulating authority. Ndivo vanoita zvekuudzwa kuti kune misangano. Saka isusu sepolice general headquarters hatizoudzwi nema regulating authorities zvese zvinoitika ikokoko. Nokuti vane masimba ava vakapiwa na Commissioner General nehurumende.
And pane Zimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sendero kwandaita isusu kupolice headquarters hatiziye zvinoitika kumadistrict. Kunze kwokunge tatotaurirwa newe kumadistrict kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapapa kuti matotiudzawo neizvizvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika but kuti tii isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bodhi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari mukambani sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa nekambani iyi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maerano nezviri kuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana neZBC pamwe nematanho avari kutora kuagadzirisa, sachigaro webhodhi iri Dr Joseph Taivati, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo, nekudaro kusabhadhara kwaanoita ndiko kupa kuti kambani itatarike.
The non-paving of ZBC services by the government's arms has further
deepened the funding crisis.
Nyaya yekusabhadhara kwehurumende ndiyo yawedzera dambudziko remari muZBC. Apo tiri kugadzirisa ufumi hwedu zvakakosha kuti tizive kuti hapana chemahara. Kunyange zvikaita sekuti ndezvemahara, tinofanira kuziva kuti zvinobhadharwa.
Vatiwo marizinesi haana mari nemusoro yari kuunza mukambani iyi, sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzisira kukwidzwa makore gumi apfuura. Semuenzaniso, vati mabhizimisi anobhadhara zana remadhora pagore, vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete parizinesi reterevhizheni. Dr. Tai vati nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfenyuro dzeZBC, izvo zviri kuita kuti kambani irasikirwe nemari yakawanda. Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, uori nezvimwe zvekuti vave mushishire kuzvigadzirisa. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya uipira ZBC nekuti kuvhurwa kwemasaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapiwa marezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvavari kuita, nhengo dzekomiti yezvekuburiswa kumashoko dzati board iri rinofanira kuchinja maitiro ebasa kuZBC. Imwe nhengo yekomiti iyi vasimba neutamudarikwa veZANU PF vati havaone chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagoni kuita basa zvine unyanzvi. Vasettlement chikunya veMDC vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa. Asi Dr. Tai vati havaone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti board iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rezvekuburiswa kwemashoko kukambani yeZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyanya. Dr. Tai vati bhodhi ravo richahidzana nebazi ravo asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC. Kurukotare zvemari vamutulimwiwe vanoti mapasi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aitirwa neZBC kuti kambani ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kweZimbabwe kutambira nhabvu munyika neCAF ichinzi nhandare dzayo hadzina kukodzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga hupfu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku izika tisenda baku